Vana mkoti wange wachisvika zana, vaungana kwenguva inoda kusvika awa imwe chete, pamusiwo mukuru wechipatara ichi, vachiimba vamwe wavo vakabata zvinyorwa zvakasiyana siyana, zvichiratidza kusafara kwavo. Mukuru weZimbabwe Nurses Association, mudunhu reVulawayo, vaDonald Shidore, vati vari kutsutsumwa nedanho rekuti vave kunzi vashande kwemazuva mashanu pavhiki, pane kuti vashande mazuva maviri, sezvavari kuita pari zvino. Vati havaone chikonzero chekuti vashande kwenguva yakareba seizvi, sezvo mari yavari kutambira isiri kuvakwanira uye vasina zvikwanisiro zvekushanda.
Tuda kutoshanda zvinomal, but pane issue yekuti mari dzinenge kubasa dzati hadzikwani.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaiven dosi ziva vange varipo pakuratidzira uku vati zvimwe zvinyunyuto zvavana mukoti zvinosanganisira kuti vakwanise kubatsira varwere zvakakwana sezvavanotarisirwa kuita nekuti zvipatara zvakawanda munyika zvina mishonga. Vatiwo utano hwavana mukoti huri panjodzi sezvo vasingapiwe mishonga kana zvipfeko zvinovadzivirira kuzvirwere kunyanya panguva ino utachiwana hwecoronavirus huri kupararira pasi rose.
Tinoziva mabasa edu nekudaro kuti tinozivazve futi kodzero dzedu sevashandi. Tinozviziva kuti panapa tiri kushanda tisina protection yecorona. In case of COVID outbreak, we are the first people to be affected. Tinozviziva kuti tinoshanda munzvimbo inorwariwa, but hatibayiwi kana mishonga yekudzivirira anonzi mavaccines. Asi zvese izvozvo tinenge takangonyarara. Saka tasisu chatinoramba takabata ndechekuti isu semanesi acho hatiudziwi mashandiro echinesi nemunhu asina kuita nesi. Tinoda kuti tionesane. Kana pane zvimwe zvokutosangana pakati, tosangana pakati. Kana pane zvimwe zvisingaiti, tinobva tazviramba zvomuchosa. Hapana chinotimisa kuti tizvirambe.
Vamwe vevana mukoti vange vari pabasa, vazodzokera pabasa papera kuratidzira uku. Vanoziva nezviri kuitika vaudza Studio 7 kuti vana mukoti vanzi vamboenderera mberi vachishanda mazuva maviri pasvondo kusvika nyaya iyi yagadziriswa nevakuru vakuru. Taedza kunzwa kubva kumukuru wemabasa ekurapwa pamupilo, asi vati hapana zvavange vachikwanisa kutaura panyaya iyi nekuti vari pazororo pari zvino. Mukuru wechipatara vaLeonard Mabande vaudzawo Studio 7 parunhare kuti vari kuHarare uko vari kumusangano webazi rezveutano. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vaudza Studio 7 parunhare kuti vanganyatsoziva nezvekuti vana mukoti vanofanirwa kushanda mazuva mangani munyori webazi iri Dr. Agnes Mahomva asi tatadza kuvabata sezvo nhare mbozha yavo yanga isingabatike. Vana mukoti pamwe navana chiremba munyika vave nenguva yakareba vachinyunyuta pamusoro pemashandiro avo uye kuti mari yemihoro yavanowana haivakwanire. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.